opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 ndira 2022. Makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varayiridzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana rine makumi maviri nemumwe 1121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere 5108. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vapa zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezana rine makumi manomwe nevasere 220,178. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe 4,153,879. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi masere nevashanu 3,169,785. Vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu nevatatu 9,503. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe harina hanya nevana vechikoro vavanodzidzisa, vachiti panovhurwa zvikoro pose pose ATUS inoti nhengo dzayo hadzisi kuenda kubasa kusvika ichi neicho zvagadziriswa. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vandoro vati kuva mudzidzisi chinhu chikuru uye ibasa rinoda kuti murayiridzi aise zvido zvemwana wechikoro mberi kwezvido zvake.
Kune bazi rinomirira nezvemubhadharo wematicha nemacivil servants ose, ndokwatotarisira kuti nyaya dzemubhadharo ndokwadzinofanirwa kunge dzichitaurwa ikoko.
Varayiridzi vasingauyi kubasa muchaita sei navo sezvo vane zvichemo zvinosanganisira mihoro yavo?
Iyo nyaya yekuti hatizouyi kubasa haisi tagara hedu toziva kuti hatuzi nemamembers avo 386 ndo zvavanogara vachitaura gore negore. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tine 145,000 teachers, saka tinongotarisira kuti dzidzo richaramba richingoenderera mberi. Kudzidza kucharamba kuchaenderera mberi, kubudirira kwedzidzo kuchaenderera mberi, takatarisa kuti tichange tine Vision 2030 yakanaka neramangwana rakanaka, tichidzidza murugare nemurunyararo, nekuti tine maticha akawandisa chaizvo vanoda basa ravo, vanozvitutamadza, vanonzwa manyukunyuku kuti vari muclassroom vachiticha vana vavo, vachivadzidzisa vakawandisa zvekuti hai vamwe havasi kutokwanisa kutopinda mubazi medu, asi vakazopedza kunyora kukwalifaya kumacolleges avo, havari kutoda kutouya vakawandisa zvekuti zvehatuzi tagara tichingozvinzwa gore negore, gore negore ndozvavanenge vachingotaura. Asi dzidzo rinenge richingoendera mberi, bvunzo richiendera mberi, dzidzo richiendera mberi, nyika ichingobudirira, ivo vachingotaura, vachingotaura kuti hatiuyi.
Vandoro, sei pasina kuwirirana nevarayiridzi? Kusauya kubasa uku hakukanganisi zvedzidzo here?
Mukatozvitarisa pamamembers acho eatuzi, vanenge vatorimo futi muklasi, asi leadership yacho yataura kuti musainga. Asi toaona varipo, toaona vachidouya, vachidomaka, vamwe vachidoinvigileta, vachitoita kuti dzidzo ritoenderera mberi. Saka kuda kufunga kweleadership kunotisiyanei nekufunga kwemembership. Saka ndofunga vanofanira kugadzirisawo ipapo, voona kuti kuita mudzidzisi chinhu chakakosha zvikuru, hachisi chinhu chekuti unongonzi unongoti kana ndakuda kudzidzisa wobva wati handichada kudzidzisa, pana handichada kudzidzisa nekuti handina chakati, pana handichada. Pachirungu zvinonzi this is a calling, kana uri teacher it's a calling, nekuti uda kutotarisira kuti ramangwana revana vari mumaoko mako ringe rakanaka, ramangwana renyika yeZimbabwe ringe rakanaka. Zvongoti pese pese padoa kuvhugwa zvikoro mumwe munhu oti nandii ndinodzidzisa, handii ndinodzidzisa nekuti ndiri kuatuzi. Tafungawo kuti taimuna 2022 izvi hatichazvinzwawo.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata mutungamiri weatuzi vaObert Masaraure, uye tichienda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatanga tavatumira. Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaJack Pedzisaizaba vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti itange yazvichenesa iyo seboka isati yada kuchenesa gwaro revavhoti. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZEC nezuro kuburikidza nedande mutande reTwitter chekuti ichabvisa mugwaro revavhoti vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi masere nevashanu kana kuti 35,085 mushure mekunge vaziviswa kuti vanhu ava vakafa. Vazaba vanoti kunyange hazvo zviri kuitwa neZEC izvi zviri pamutemo zvekuchenesa gwaro revavhoti, veruzhinji vari kunyunyuta nemabatirwo anoitwa basa nekomisheni iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZEC pamusoro pedanho iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navazaba pamusoro penyaya iyi.
Ndikada kuti ndizivise ruzhinji rweZimbabwe kuti danho rakatorwa neZEC kana Zimbabwe Electoral Commission idanho zvikuru riri pamutemo. Takatarisa pabasa ravo rekunyoresa vavhoti oro rekunyoresa vanenge vachida kuzovhota. Asi zvakare pabadanho iroro vane basa rekuchenesa yatinoti voters roll gwaro revaya vanoda kuzovhota. Saka izvozvo zviri pabasa ravo ravanofanira vachiita seZEC. So zvinhu zvakanaka, asi machenesero arinoitwa, pane maitirwo azvinoitwa and maitirwo ayo anofanira kunge akachenawo zvakare. Hamungachenesi gwaro usina kuchenesa maitiro enyu.
Maitiro api hamunoti dai ZEC yanga yatanga yazvichenesa yozochenesa gwaro revavhoti?
Chinhu chakatikachamadza pakapera gore rapfuura nepatinotanga gore rino, takangotanga kuona manhamba kana mafiga achingobva kuZEC, asi ange mafiga iwayo aishamisa. Nhasi rataurwa 2000, mangwana rataurwa 22,000, asi tashaya kuti anobva nekupi. Saka ndo pane dambudziko raitaurwa nevanhu vazhinji, even vataitaura navo kuti zvimwe zvacho zvinoita kunge zvisiri kuitirwa mune jekerere. zvacho zvinoitwa kunge vanhu vangomuka kumuti nhasi tofunga kutaura namba yakati, nhasi tofunga kutaura namba yakati. Zvichiita kunge pane ari kuvamanikidza kunge vataure manhamba iwavo, hapana angavamanikidza. Asi totarisira kuti boka rakaita seZeki ringe riri boka riya rine urongwa hunozivikanwa nevana veZimbabwe. Urongwa hwokuti kana muchizikanwa kuti ndimune basa rekuchenesa mazita ari mugwaro revavhoti, ngazviitike zvichiramba zvichiitika sei zvazoshamisa vana veZimbabwe nhasi.
Tiri kuona kuti Zeki yatora danho irori rekuzivisa nezvokuti ichabvisa vanhu ivava mumagwaro evavhoti. Yapa here vanhu mukana wokuti vange vachikwanisa kuenda kunoona mazita avo mumavhoters ro imomo, pasingatarisirwe kuti vanhu vanenge vachizonetseka kuti vanga vachisvika kumahofisi eZeki?
Ndopane dambudziko riripo hombe. Dambudziko nderekuti chekutanga tinoyeuka kuti makore maviri apfuura nekuda kwedenda recovid, mahofisi mazhinji eZeki anga akavharwa. Vanhu vanga vasina mukana wokuenda kunoona kwazvinoitwa kuti hama yangu yabviswa oro pane hama yangu inoda kubviswa. Asi chikuru ndechekuti aifanirwa kuudza vanhu ndiani kuti imi sevagari sehama dzevafi ndimi mune kodzero yekutanga yekuendesa zvitupa zvevafi ama death certificate, kuti ndimi mofanirwa kuenda navo moti hama yangu yafa chibvisai. Chandoda kutaura chekuti boka reZeki rinenge rakarara nezamumukana, rakakanganwa kuti riri kuita zvinhu asi risingadzidzisi vana veZimbabwe. Chikuru chandoda kuti vana veZimbabwe vazive ndechekuti boka reZeki ndiro rinowana mari yenyika. Tax dzedu dzatobatirwa muzvitoro kana mari dzatotambira kumabasa inoenda kunopiwa kuZeki kuti vatidzidzise, vadzidzise vamwe vasingazivi kuti iro ndobasa ravo, uyezve kuti basa rinotarisirwa kuti isu sevagari sisu sevavhoti tiite nderakati. Saka idambudziko reZeki.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaJack Zaba vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House muHarare. Mugwaro kuvatori venhau vanoona nezvekubudiswa kwemashoko emubato iri vaWitness Dube vanoti musangano uyu wakanga uri wekuti vaMonzora vazivise vaMnangagwa zvakabvumiranwa neMDCT pamusoro pehurukuro dzinofanirwa kuitwa kuti zvinonetsa nyika zvigadziriswe nenhaurirano. Vamwe vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisa mubati wehomwe muzanu PF vaPatrick Chinamasa nemunyori webato reMDCT amai Paulina Mpariwa. Tabata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Kutanga takataura zvinhu zvakawanda kuna vaMnangagwa zvatakanga tichitarisira kuti zvinhu izvi patinenge takupinda munhaurirano kana kuti mudialogue, tinenge tichitarisirawo kuti titaure nyaya dzelabour nesocial security, tinenge tichitaura nenyaya yenational peace and reconciliation, tinenge tichitaura nenyaya dzedevolution and local government, tinenge tichitaura nenyaya dzemawar veterans nemawar collaborators, tinenge tichitaura nenyaya dzeelectoral reform, tinenge tichitaura nenyaya dzematraditional leaders kuti matraditional leaders haafani kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti masubjects avo kana kuti vanhu vavanotungamirira vange vari free kutusarudza vatungamiriri venyika kubva kuna kansela kusvika kuna president wavanoda vasingashishidzirwi. Izvi ndozvo zvatakataura navaMnangagwa gore rakapera.
Chii chakabuda mukutaura pamakaita nevatsigiri venyu munyika yose pamusoro pegwara rebato renyu uye mashanduro aro nemamwe mapato zvikuru sei ZANU PF?
Takatenderera nyika yese tichinzwa zvakataurwa nevatsigiri vedu tichida kubvunza kuti zvinotoita sei, nekuti patakanopabepa iri vaMnangagwa vakazotipindura sekubvunza kwamaita kuti vakazopindurawo here. Ohongu vakapindura, asi kupindura kwavakaita vakapindura vachitingi tinoita nhaurirano dzedu tiri muboka rePollard. Asi kana muchida kunge muchida kurivandudza munotenderwa nekubvumidzwa kunge muchivandudza muchiedzera zvamuda kuti zviedzerwe, nepamunofungidzira kuti pakashota nekuti hazviiti kuti vamwe vari kusika negotiation neuku imi muchiendawo neuku isitinda neuku vamwe vachienda nekudai. Saka takaenda kune vatsigiri vedu takatenderera mumaprovinces edu ese vakava tsigiri vedu vakaratidza chaizvo kufarira kuti ngaikunge kuine dialogue. Izvi zvinhu zvakasimbisa report yakanyorwa nemass public opinion institute yekuti 73% yevanhu vekumamisha vari kutsigira dialogue. 68% yevanhu vemadhorobha vari kutsigirawo dialogue.
MDCT inotarisira kushanda nebato ravamunangagwa sei, uye ndezvipi zvakaiswa neMDCT patafura yavamunangagwa?
Regentaro kuti tiri kutoshanda navamunangagwa nebato ravamunangagwa muparlamendi. Hatina kutanga kushanda nezanupf nhasi muparlamendi, takatanga kushanda nezanupf muparlamendi muna 2000 apa takapinda. Chamunofanira kuzvanda chekuti MDC iparty yegovernment, iparty yegovernment iri muloko government iri muparlament. Saka kushanda kwatirikuita tiri kushanda kuvandudza mitemo nekuona kuti upenyu hwevanhu mukati menyika huri nani, zvinhu zviri kuchinja. But ndofunga mubvunzo wamabvunzo aime muda kuti zvimudzwe kuti patiri kuita nhaurirano tichashanda sei. Tichashanda tichishanda tichidaidzira vamwe vemapoka akawanda akasiyana siyana, nekuti tiri kuti munhu wese anofanira kunge ari involved munhaurirano idzi. Saka hatisi kuzoshanda navamunangagwa vega nebato ravo, asi tiri kushanda nemabato ese ari muZimbabwe nemapoka ese anosanganisira machurches, anosanganisira mayouth organizations, anosanganisira mawomen organizations, anosanganisira vese kana zverema nevamwe vakasiyana siyana, mapoka akasiyana siyana, kutarisira zvakare vamwe vati kutarisira kushanda navo madzishe. Hatiri kuramba chingotaura nenyaya yemadzishe nenyaya nemawar veterans. Saka kushanda kwatira kuita apa, tiri kutarisira isusu kuti tida kuita nhaurirano dzekuona kuti kwaita utongi hwejekerere, kwaita uyezve maelections ari free, ari fair, ari credible.
Nezuro China, mutungamiri weMDCT vamonzora, vakaita musangano navamunangagwa. Musangano uyu wakanga uri wei, uye chii chakabudamo?
Ndofunga inge nguri nyaya yekunopindura yekunowadzotsera tsamba yakabva kuNational Council, kuti National Council yedu yakabvuma kuti tipinde mupolitics nhaurirano nawo, asi paine maadjustments nemaproposals atakaita ekukoka vamwe vanhu vakasiyana siyana, uyezve nekutaura zvati kutaura izvi zvekuti ngatitaurei mabread and butter issues, utongi hwejekerere, utongi hwevanhu, upfumi hwenyika, titauri nezvemabasa, taure nezvemigwagwa, taure nezvakasiyana siyana, kuti zvinhu izvi zviuye panofanira kunge paine utongi hwejekerere. Nekuti mukatarisa kuti mimi Zimbabwe haina hurombo hwekuti haina maminerals, ine hurombo hwekutadza kutungamirirwa bedzi, ndo zviripo. Saka tiri kuti isu kana tichinge tabatana kudai zve tiri kutaura tese tiri patebho imwe chete, kana mwena ari kunzouka anouya achiti vanhu ava vanenge vari kusenza vese zvakanaka. Saka tichida kuti tida kuti tishande navo tichibvisa politics dzekurovana, politics dzekutukana, politics dzekuurayana, politics dzekudisapisana, politics dzekusvibisana nekunyombana. Ndokushanda kwatira kuita navamunangagwa, ndozvatakaisa patable nezuro tichitaura navamunangagwa.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanhu vechilonga vanopfuura zviuru gumi nezviviri vatarisana nekudzingwa kubva munzvimbo yavanogara mushure mekuruza nyaya yavo kudare reHigh Court. Nzvimbo yavanogara iyi inoda kurimwa bundo rezvipfuwo. MuNewsday, mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vachinja-chinja vativedzeri vavo vachivaisa kune mamwe mapazi emapurisa. MuNewsday makare, vagari venkai kumatebeleland North vari kukurudzira hurumende kuti itsvage mugari wedunhu iri kuti ave mukuru weNkai Rural District Council. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hama dzangu dziri kuMDCT, makarwisa Chamisa muchiti Chamisa arwo aramba kuva paSpain, mukaita zvamunoda, mukadzinga maLP, mukaita zvese. Chamakurwisana chacho chiina makupi, chamakuronga zvokumurikola, chamakuita zvese izvo zvamakuita izvo zvazvo. mamusinga wirirani mamusimisi saka nhasi chazoshata chii makupi akudimanda manje kuti zvinhu zvenyu zvichiitwa nenzira kwayo because in the first place makarini saka chamakadya chamuka muchaona manje manje kuti muchaparadzana nenzira inorwadza end hamugoni kuzomuka zvemuchiwirirani nokuti makadyara kurengana makadyara kukaurisana saka ndo zvaakuzonoitika manje chamakadyara maakuchikuhwa musadaro hama dzangu maisafanira kunge muchirwana Chamisa iye Chamisa hana anything against you ivi ndima makatoratidza kuti mune simba chaizvo munoita zvamunoita muchifarira muchifarirwa nezano chaizvo kuti you are getting destroyed is an opposition saka chiunaitoni nokuti matoo divided ipapo Chamisa netimu yake vakabatana
inja maitiro maitiro inja yezvokubwa makadikwa namukoma Jonga vandimiri vese vashamari vestudio vototi Happy New Year yanangoma Jonga tinofara zvikuru makatichengetedza kubva gore richitanga makore ese muri pastudio saka tinofara zvikuru kupinda 2022 tese mapinda semukoma narida kupinda kutora nyika saka teichimuti mese tinongoti pindai napindawo vakomana navapindawo vakomana zvokuti pamusoro ina vana vezimbabwe ndinokumbirisawo wese vechidiki anhande yetinorejista tikwanise kubvisa hurumende iripo tisaite nzara kwese vana vezimbabwe tinodzinga nzara chigunwe chako chinja maitiro maitiro ayo chinja yezvokukwa
vana mukoma Jonga makadiko makadiko nana mukoma tanonoka hwande makadiko pastudio 7 apo ndokukwazai nemufaro ndini Andrew ndiri paposhas ndinotaura ndichiti vakomana dai Zimbabwe yaita zvakanaka vakomana zvinobva zvanakidza here kuti vanhu vese votiza Zimbabwe apo nekushungurudzwa vanenge vachiitwa muno muSouth Africa macho hazvina kumbonaka vakomana mukuru ngaachizorora kana asingagoni kutonga nekuti izvezvi vana kuchikoro havachaindi dzangove mimba kuchikoro mukuru kaona mukuru wenyika achiti zvoni hamufango kuenda kuchikoro zvikoro ngazvivharwa achitadza kuita plani yekuti aunze mishonga aunze zvekuprotekta kuti vana vakwanise kuenda chikoro zvinhu zvinenge zvakangooma
vaziva yana mukoma tanonoka wande nevose vashamarari vepastudio 7 ini ndinoitwa Samson Kondongwe ndiri papitori ndinoda kungokudza zviri kuitwavo neSouth Africa pabhodhapo ngairambe yakadaro South Africa pamwe nenyika dzose dzemusadhiki dedzatevedzerawo mabasa eSouth Africa kudzosera mwana wevhu kuZimbabwe mwana weZimbabwe ngadzokere kuZimbabwe timbonovhota takawanda tikavhotera shanduko nyika yedu ivo inonaka kwete kungoramba tichitumirana mai magirosari vachivhota voga vachisara vachimbunyikidzwa nezanupf voga ngativhote ngatidzokere vana veZimbabwe vose vari kushungurudzwa nemapurisa emuSouth Africa rambai makasimba muchidzokeravo kumusha munorima mugonovhota kana mavhota nyika yedu yonaka
makadi hama dzangu dzinodiwa pastudio 7 mose nyaya yangu yandinoyandida kuti nditaure ndeye mukomana anonzi Simba Chitando ndiri infact ndikuona kuti anonzi ana simba veseka vane imwe mentality Simba Mavhaza ndiye mumwefuri ari kuuk zvinhu zvaanotaura so zviri far away contrary nezvatinotarisira panyika muSouth Africa maZimbabwens tese tiri kupotera including iye nhau nekuda kwemasteri yepolitics ari munhu advise semusori vamwe tiri munhu nekuzvishandira shuwa nyika yekwedu inoda kugadziriswa South Africa vaona kuti ine diplomacy way tikati tidzinge vanhu zvinonyadzisa ngatiti vaende kumusha kwavo 2022 vachipera kuti vanosota nenyaya yavo yeelections dzekumba kwavo zvinhu zviri pachena izvi hatiti kumbotsvaka kuti murwisana nevanhu muchiti vatikanganisira havana chavatikanganisira vana ini obvious cases kana vanhu vese vari at least 3 million people tikanzi tiende kumusha zvinonobatsira zveshuwa kushandira chimwe chinhu chinenge chinzi maelection its only kuti kumusha kwedu maelections acho tiesa kurejista kuti vhote
idzo Ndiyo zange zili pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro America yakasvitsa gore kubva zvakaitika mirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC, apo vatsigiri vevaiva mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato reDemocratic Party. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today in this sacred place democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Morera pera musi uno utongo hwejekerere hwakarwiswa asi vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhorondo yenyika ino mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezai.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter.
Kusimba kweutongo hwejekerere ndekwekuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pautongo hwejekerere nderekuti tikasamira tichihuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau si vachipadivi ravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa6 ndira, apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa15 ndira. Vachipawo pfungwa dzavo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzopomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome. Paya pekuti ma institutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyangwe vanga variwo mutungamiriri vakatosiya chigaro institution yedemocracy ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikiti vaAFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varairidzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.